manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 6/2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini dini jonga kande miri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kondi Musanga uyo akaita mukurumbira nenyaya dzemitambo pamwe nemafirimu uyo akavamba Amakos Theatre Production anoradzikwa kumusha kwake kuLupane vatauri vakawanda vachichema-chema kuti sei asina kuitwa gamba renyika. Bato reCitizens Coalition for Change rinoita mabiko ekupemberera kukunda musarudzo yemabyelection kwenhengo yaro mumusha weGlen Norah. Sangano reFemine Early Warning Systems kana kuti FuseNet rinoti kutarwa kwemitengo yezvinhu nemari yekuAmerica kuri kutadzisa kuti vakawanda vakwanise kuwana chikafu zvoita kuti vamwe vashandise zvipfuwo pamwe nezvirima nezvirimwa mukuwana kuti vawane zvakawana zvavanenge vachida kudya. Indiwe mingwe emisore na uzedu za nasi, chibwa kuno ku Studio 7, iri muWashington DC. Kondi Musanga, uyo akaita mukurumbira nenyaya dzemitambo, pamwe nemafirimu, uyo akavamba Amakos Theatre Production, aradzikwa nasi kumusha kwake, muBukure Shabula, kumachia Ward kuLupane. Kunyanga hazvo hurumende yakabatsira nekuvigwa kwake vatauri vakawanda vataura pakuonekana nanyanduri uyu vanonzi vanga vachichema-chema kuti sei asina kuitwa gamba renyika. Kondi akashaya nemusi wemuvhuro svondo rino ave nemakore 64 ekuberekwa uye asiya mhuri inoita mudzimai nevana vatanhatu. Sangano reFemine Early Warning Systems Network kana kuti FuseNet rinoti kutarwa kwemitengo yezvinhu nemari yekuAmerica kuri kutadzisa kuti vakawanda vakwanise kuwana chikafu zvoita kuti vamwe vashandise zvipfuwo nezvirimwa mukuwana zvavanenge vachida. Mugwaro rinotarisa mamiriro enyaya dzechikafu rinobata chikunguru kusvika muna Gunyana raburiswa nesangano iri. FuseNet inoti nekuda kweizvi ruzhinji rwevanhu zvikuru kumaruwa rwave kushandisa nzira yekuchinjana zvinhu zvakaita sechibage nezvipfuwo kuti vakwanise kuwana zvimwe zvavanenge vachida asi vasina mari. FuseNet inotiwo nekuda kwekuoma kweupenyu nekukwira kwemitengo yezvinhu vakavanda kumaruwa vave kurarama nekutengesa zvinhu zvakaita semidziyo yemudzimba, kurima miriwo kune vanenge vachiwana mvura uye kuchera zvicherwa. Asi richiti hakunawo zvakare tarisiro nekuda kwezviminga mpinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushomeka kwemisika yekutengesera zvirimwa izvi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kana gurukota rezvekurima kuti tinzwe divi rehurumende. Asi hurumende yagara zvayo yazivisa kuti hakuna munhu achafa nenzara sezvo yakaisa urongwa hunodzivirira nzara munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care vaForbes Matonga.
Itokwadi kuti upenyu huri kuenda huchioma iya yamunoti disposable income yevanhu wozvavo kunyanya muno mareserva matigere apasisina yanetsa. Zvino zvine dambudziko rekuti zvinostripa vanhu maassets avo uye zvinostripa nyika maassets ayo. Nepamusana pekuti zvazvinoreva ndezvekuti nyaya yebarter trade haisiri fair. Ndosaka takanga tazointroducea money economy. Nepamusana pekuti kuti uone kuti uremu hwemombe nezvinhu zviri kunzi ndiri kukupa kana kuti uremu hwembudzi nezvinhu zviri kunzi ndiri kukupa hazvienderane, kunyanya munhu aakuziva kuti munhu ane nzara. anenge ari panzara ane disadvantage. Saka as a result of that, vanostripa ikonomi yedu kubva kwema assets aya akaita sezviwani pazvinenge mombe. Isu tagara tanga takanganitswa nana January disease nezvinhu zvakadaro. Saka munhu ari paruzevha ari panguva yakaoma.
Zvingagadziriswa sei izvi mufundisi Matonga?
Kugadziriswa kwazvo kunonoti nesei, asi tiri kufungidzira kuti nyaya yekungoti vanhu vemunyika medu kunyaya vaakuda kubatsirwa nemamwe mazano ekudiversifya ikonomi. Munochizoona kuti kungomira neikonomi yekurima munyika medu munomumu zvaakuda kuenda zvichinetsa, nekuti matambudziko acho tichitarisa zvana climate change, tichitarisa zviri kuitika izvi, ikonomi yekurima yekumirira mwaka wekurima icharamba ichinetsa.
Ko, muri kuona hurumende iri kuita zvikuru here kubatsira vari kutambura ivava, tichitarisa zvikuru vekumaruva ivava?
Of course, uchiteerera pamablueprints avo akafanana nana Vision 30 nevakadaro, zvinoratidza kuti vane chido. Asi ndofunga kuti tine padambudziko rekuti tiroda kuti tigadzirisane paideology, yekuti ideology yatiri kuteedzera ndeipi. Ideology yekuti tifambe hurumende iriyo inodrive economy inenge isinganyanyoshanda kwakawanda.
Nyanzvi munyaya dzechikafu yevakambotungamira sangano reChristian Care vaForbes Matonga vari parunhare nestudio 7 vari kwamurehwa. Bato reCitizens Coalition for Change nhasi raita mabiko ekupemberera kukunda musarudzo yemabyelection kwenhengo yaro vari mumiriri weGlenora muparamende waWellington Chikombo. Mabiko aya akanga akarongwa kuitwa svondo rapera, asi mukuru wemapurisa mudunhu reHarare South Chief Superintendent Emumajojo vakarambidza urongwa uhu vachiti vaChikombo nebato ravo vakanga vasina kugutsa chikamu 7 chemutemo weMaintenance of Peace and Order Act Chapter 11.23. Tabata vakafanobata chigaro chemutevedzero wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva kuti tinzwe kuti zvafamba sei kumabiko.
Kapamba mushe taita chirongwa chedu chevictory celebration, muchiziva kuti sebato itsva varo pa new culture ndekuti tinocelebrate vanhu vanotivhotera tichitenda vanhu nekuparura hwaro yekuti tinofamba sei every constituency yatakavhoterwa, nekuti susu tinoremekedza dhivhota, nekuti ndo vakatisimudzira munoziva maomero akakaita zvinhu. Democratic movement iri under attack and assault. Vanhu vakamira vakativhotera, saka were doing thank you rally tichivatenda nekumira kwavakaita vachitivhotera vachitsigira Citizens Coalition for Change vachitsigira vachamisa. Saka tanga tichiparura hwaro hwekuti tinofamba sei muGlenora in terms of our council program. And then nekuti kuparamendi chetitase kutimira zvido zvevanhu nekugadzira kuti tiende mberi kuti nyika iite shanduko, an absolute change.
Tinoona kuti svondo rapera makambe marambidzwa kuita musangano uyu nemapurisa, chii chazoita kuti mupiwe mvumo rwendo runo?
Chataona ndozvatatava tiri kurali kuti mapurisa anenge achida kushandiswa nezanhu, chiri chinhu chatisingatarisiri, nekuti mapurisa ndeenyika. Isu tinoremekedza mutemo, tinoremekedza mapurisa, tinoremekedza masoja, tinoremekedza intelligence organization, tinoremekedza chase. Nekuti isusu direction yatiri kutora sepati itsva ndeyekuti isu tinofanira kurespecta mastate institutions nekushanda kuti nyika inoiende mberi. Mapurisa haafaniri kuti apindire munyaya dzemapato.
Zvii zvikuruwo zvamungati zvataurwa neutungamiri hwanga huripo pamusangano wenyu?
Tataura nyaya yekuti mwedzi watapinda umwedzi weheroes, isu tinoremekedza magamba akapira nyika, tinoremekedza deliberation struggle. Saka tavachitaura nyaya yekuti tinofamba sei seTCC kuti tiremekedze, nekuti kana tapinda muhurumende yavachamisa tinokontinua nedelicas of deliberation struggle.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemutevedzero wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mumiriri wekuwadzana East mudare reparamende vari vakafano bata chigaro chemunyori mukuru mubato reCitizens Coalition for Change vaCharlton Wende vati mapurisa arambidza musangano wavo wekusangana nevagari vemunharaunda yavo vachizivisana mamiriro ezvinhu wanga uchifanirwa kuitwa nhasi. Vachinyora padande mutande reTwitter vaHwende vati mapurisa akambenga avapa mvumo yekuti vaenderere mberi nemusangano uyu asi azouvhara mushure mekunge anzwa kuti mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vachange varipo pamusangano uyu. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Nemusi wemuvhuro vana veZimbabwe vari kubatana mukucherechedza zuva remagamba akafira kusunungura nyika reHeroes Day. Mukutarisa nezvekukosha kwezuva iri, taita hurukuro nevemamwe mapato ezvematongerwo enyika kuti tinzwewo maonero avo pamusoro pezuva iri. Totanga nekunzwa kubva kumutauriri webato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vamadhoku Chivasa.
Tinoti izuva rokupemberera magamba izuva rakakoshera isusu sebato reNCA, izuva ratofunga kuti rakakosherawo vana vazhinji veZimbabwe nekuti tenge tichirangarira ushingi hwakaitwa nemagamba edu vachirwisa avo vanga vakatidzvanyirira kuti tinge takasununguka. Saka zuva iri izuva rakakosha pakuti kuti tinge takasununguka zvatiri. Zvakabva neushingi hwakaitwa nevamwe kusvika vazova vazhinji vavo varasikirwa neupenyu hwavo kuti izenge takasungunuka senyika. Saka zvakakosha kuti tinge tichirangarira upenyu hwevanhu vakadaro vakaita kuti tinge takasununguka uye kuti tinge tiri patiri iye zvino senyika yeZimbabwe.
Kune vamwe vari kuti chinangwa chakafirwa nevana veZimbabwe vari kurangarirwa nemuvhuro chave kurasika nekuti nyika haichateveri nyaya dzegusaro zhinji, kusununguka kwevanhu kwave kushoma nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamunotaurawo pamusoro pemashoko iwa?
Zvekuti pane vamwe vanenge vachitaura kuti pasine udzvanyiriri huripo uye pane vamwe vanhu vanenge vasina kusununguka, ndofunga isiyo nhau inofanirwa kuvira kuti tinge tichirega kupemberera zuva remagamba. Kana pane zvinenge zvichinetsa zvinenge zvichida kunzokodzeredza vanhu dzinge dzichigadziriswa zvinenge zvichida kugadziriswa, izvozvo ndizvo zvinofanirwa kugadziriswa kuti kana pane kodzero dziri kutsigirwa dzinge dzichigadzirwa. Asi kuti kushayikwa kwekodzero kana kuti kushayiwa zvingave zvichikanganiswa hazizvo zvinofanirwa kuita kuti tinge tisingapemberi magamba edu. Ndokunge chakakosha chinofanirwa kuti vateereri vazive ndechekuti chatoda senyika yeZimbabwe ndechekuti kunyange isusu sebato reNCA nemamwe opposition political parties tiri opposition, asi pane mazuva ekuti akafanana newaya ekupemberera magamba edu kana kuti independence, mazuva atofanirwa kupemberera senyika tomboisa pasaidhi zvepolitics zvematongerwo enyika.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reNCA vamadhoku Chivasa vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tabatawo mutauriri webato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Ngonzora vaWitness Dube.
Bato reMDC rinofara chose kuti tiri kupemberera nguva ino yemaheroes edu, makamba edu akatirwira kuti tinge tichibuda muhutapwa hwevapfambe pfumbi vakatora zvombo vakabuda munyika vakanouya vamagamba enyika. Zvinofadza zvikuru kuti takazviitira izvozvo tiri vana veZimbabwe takabatana. Chatinokurudzira ndechekuti vari muhurumende vari kutitonga vanofanira kugara vachiziva zvakafira vana veZimbabwe vakawanda nenguva yehondo. Vanotinoti mahero iwavo vamwe vacho vakazopindawo muZimbabwe itsva. Nekuti kana tikasazadzikisa chishuviro chavo chavakaita kuti vaite magamba, tinenge takufanana nevatengesi vaivatengesa nenguva yehondo vaivatengesa kuti vasagone kuita chishuviro chavo chekuti tinge tiri vana veZimbabwe vakasununguka.
Tinoonawo kuti zuva iri riri kuuya panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya, zvinhu zvichinzi zvatanga kusanyatsogadzikana munyika nenyaya dzemhirizhonga nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataurawo sebato?
azvipi chimiro chakanaka chekuti panguva dzese patinoita maelections kunoita mhirizhonga, nyika inoita kusagadzikana, nekuti izvozvo zvinoratidza kuti hatisi kuita zvinhu zvedu tiine pfungwa yekuti tinge tichivaka tichienderera mberi kubva kwatakasiyiwa nemagamba edu. Saka sevana veZimbabwe tinofanira kuti tinge tichibatana, tinge tichishanda pamwe chete, tinge tichizadzikisa zvese zvavakatitangira nebasa guru ravakaita. Ndokuti nyika ibudirire, ndokuti tinge tiri vanhu vanopa ruremekedzo rakakwana kumagamba enyika.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vari parunare neStudio 7. Teererai zvakare mangwana apo tichaenderera mberi nehurukuro dzedu nemapato akasiyana-siyana kusanganisira bato reZANU-PF tichitarisa pamusoro pezuva remagamba. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti China haifanirwe kusungirira nhaurirano dzepasi rose dzakakosha dzakaita sedzekushanduka kwemamiriro ekunze mushure mekunge Beijing yadimura kutaudzana neWashington mukutsividza kushanya kwemutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi kuTaiwan mukutanga kwesvondo rino. VaBlinken vaudza vatori venhau vari kuManila nhasi kuti America yakanangana nekuderedza kusawirirana uko kwakwira kubva China yatanga gadziriro yehondo kumahombekombe kweTaiwan uye kutora mamwe matanho ekutsividza. Rwendo rwaamai Pelosi kuchitsuwa chinozvitonga cheTaiwan rwakatsamwisa China, iyo inoti Taiwan chitsuwa chayo chaichatora nechisimba kana zvichibvira. Iye zvino tokupai chongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri kana pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya uye ndiri muWashington. Nhasi tiri kutarisa nyaya yekucherechedzwa kwevhiki rekuyamwisa vana mukaka, iro riri kucherechedzwa pasi rose nemunyika kubva nemuvhuro kusvika nesvondo mangwana. Chinangwa cheurongwa uhu ndechekuzadzisa utano hwakanaka hwevana kuburikidza nekuva panguva inokodzera yekuti vayamwe mukaka waamai panguva iyo madzimai akawanda ari kukurumidza kubvisa vana pazamu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Bazi rezveutano rinoti madzimai ari kuyamwisa vana ari kudzikira munyika. Regai tinzwe kubva kune madzimai akasiyana-siyana vachitaura pamusoro pekuyamwisa vana.
Mazita rangu ndinonzi Francisca Spanda kana kuti Mike Joy. Maonero andinoita nyaya yekuyamwisa vana is that I think it depends person to person. I think nyaya yanyotaurwa stereki yekuti some of us pakuyamwisa tinenge takakonewa because of several reasons, like isinda kunzi mukaka wangu haubude, and because of that handinokwanisa kuyamwisa. And I actually thought kuti arimemba ndichifunga kuti pamwe vana vangu to turn out bad because ndakakonewa kuyamwisa, but my children are nice and healthy. And like I said, I just made sure that my children ate everything and supplemented their nutrients. Waka waka somewhere when your formula plus vakazvichika chikafu chese ndaiva pazvese zvinodyiwa and they turned out okay. So I think it depends kuti kana uchikwanisa kuti uchingwarekedza jamusa mwana but wo make sure kuti wamupa 45 formula plus diet yake unyasi make sure kuti iri very rich. I think it's possible kuti mwana anongonozva sei kusayamwiswa because ndakazviita and zvakatoitawo kwandiri.
Regai tinzwe kubva kuna amai Maria Mubonani vanoti ivo vakayamwisa vana vavo vese.
Tine vana 6 vese vakayamwa. Wekutanga akayamwa 3 years pregnant. Achiyamwa. Takakura tichinozwa kuti vana vanofanirwa kuyamwa mukaka waamai. Kuitira kuti akure zvakanaka uye asabatwa nezvirwere zvakawanda wanda. Ndakaona zvichitibatsira nekuti vana ivavo hapana kana one. Pandakambotambudzika naye nekurwara rwara vese vangu vangorerai. Saka ndinongokurudzira madzimai vechidiki vemazuva ano kuti ngavayamwise vana vanyatsoyamwa mukaka waanamai kuitira kuti vadzivirirwe muzvirwere zvakawanda. Nekuti mafonula aya zvakazongowewo izvino. Saka vemazuva ano havachada kuyamwiwa hamene kuti kuteta here kana kuti kudi but wakatokosha kumwana kuti akure zvakanaka.
Kunzwawo zvakare kubva kuna amai Zanza Moyo vari muHarare.
Kuyamwisa mwana mukaka waamai kwakanaka. Chakakuratidzwa kuti chekutanga mwana akayamwa mukaka waamai vake zvinovaka ukama pakati pemwana naamai. Nesoko chinoona kuti munhu wese chero akamudhara akadii akadii akangopinda mudambudziko chekutanga kuchema kuti mai wei wozi ndiye munhu akagara aripo ari hendi paanenge angotambura mai ndo vanouya vachisvikopa mukaka vachidi. Saka zvinovaka ukama pakati pamai nemwana. Klasi kuyamwisa mukaka kunobatsira kuti mwana ave nechikafu chakachena kudya kwakanaka. Zvimwe zvimabhotoro zvinopirwa vana mukaka zvimwe zvine tsvina mwana ozopedzisira aita mudumbu otanga zvimwe zvirwere. Klasi chero zvimwe zvikafu zviri kupiwa vana zvisiri mukaka zvine mao matoxins ekuti mwana anopedzisira adivhelopa zvimwe zvirwere zvisingaitiki kumunhu wezera rake. Saka mwana anofanirwa kupiwa mukaka wamai nouchimbuko wakagara wakasikwa namwana. Chinzi wakaringana nemwana unoenderana nemwana neutano hwake nezera rake.
Topedzisira nekunzwa kubva kuna amai Moyo vari kuSouth Africa.
Makadi makadi mhuri yeZimbabwe nevose vakateerera ari kutaura ndii amai Moyo ndiri kuSouth Africa kuPretoria. Ndinoda kukurudzira vana amai sezvo kumwisa mwana mukaka inonzi breast feeding mukaka wedu watakapuwa naMwari uyu kwakanaka zvisingaiti zvakanakisa nokuti izvoni mukaka uyu tinouwana mahara hautengwi hwani two mukaka uyu unongogara ungori zvaungori izvozvo hauna kuti uchapisa hauna kuti uchatonhora hauna kuti uchakora hauna kuti uchashata oro uchadunga. Saka naizvozvo ndinoti vana amai ngatimwisei vana vedu kubva achizvarwa paya mwana ngaamwe mukaka waamai vake. Musaita zvemabhodhoro. Kuwisa mwana hakurwadzi uye kunofadza. Uchimwisa mwana wako ngatimwisei vana vedu mukaka yemuzamo yakakosha. Sebreast feeding week ino tinoti vana amai vose ngatimwisei mwana. Ini ndakamurumura manje manje I think ndakaita 1 year 8 months ndichimumwisa. Ndakazomubvisa hangu wanga akunyaya kundiruma ndikati aiwa wakura ndopandakazomubvisa. Asi vana vangu vose ndinovamwisa mukaka yemizamo iyo yemabhodhoro iyo tinongozoisawo kana uchizoshandi zvine. But ngatikurudzirei kumwisa vana mukaka yedu yemuzamo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa Our Lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nava Oliver Muregerera chizvarwa chemhuri yevashona iri muKenya. Tichitarisa nezvemukana wekuvhota kekutanga wakapiwa kumhuri yevashona nehurumende yeKenya muchine mekupiwa kwavo magwaro ekuti vave zvizvarwa zvenyika iyi.
Urongwa ndohuripo hwemaelection ari kuitwa musi wa9 August musi wechipiri. Ndinodayira kuti iye zvino izvi mhuri yemashona iri wakapuwa magwaro nekuti vagare mukati menyika ino ndo kutanga kwavo kuti vatange kuvhota. Ndo first time yavo kuti vatangewo kuvhota. Ndodayira kuti chinhu chafadza zvakanyanya mukati memhuri yemashona vari vatanga kuva vagari vemuno kuti vatango kuvota muno vachipinda musarudzo dziri kuitwa iyi.
Muri kunzwa sei kuti makukwanisa kunge muchiwana kodzero dzakaenzana nezvimwe zvizvarwa zvemukenya zvagara zvichivhota?
Ndinodaira kuti chinhu chatambirwa nemhuri yemashona vari vagari vemuno mukenya vachitambira nerufaro rukuru kwazvo, nekuti chinhu chatisingafungidzirwa kuti chingaitikeba kubva mudambudziko rakabatwa kwemakore akawanda vanhu vachitambudzika vari muno. Zvinova kukwanisawo kuva nerusununguko rwokusarudza vanhu vanokwanisawo kuvachengetedza nekukwanisa kuva nevanhu vanokwanisa kuti vanotambira zvichemo zvavo nekunzwa kuti vangakwanisawo kuti vavabatsire. Kubva ipapo zvaratidzira kuti pave nerusununguko kumhuri yese yemashona vagere vari vagari vaakugara muno.
Pane vamwe here vemhuri yevashona vari kupindawo mukukwikwidza ikoku kuri kuitwa musarudzo, tichiona kuti mava nemikana iyoyi?
Haiye, zvine izvi pachipedyo kuti pawanikwe vanokwanisa kupinda mukati mekukwikwidzana musarudzo iyoyi, nekuda kwokuti tangobva mukupiwa magwaro ekuva vagari vemuno. Zvino nguva yacho ichipfupi, iye zvine izvi tine tarisiro yekuti izvo mhuri yemashona yese yevana vakabarirwa munomu vari pazvikoro iye zvino, Mwari anenge ari kutinzwa, nekuti tine nhamba huru kwazvo yakwanisa kupasa, iri kupasa muzvikoro. Zvino tiri kuona kuti pane tariro kuti pakukwidzano dzichauya pachazovawo nevedu vana vachakwanisa kupindawo mukukwidzano idzodzo kuti vakwanise kumirawo kutsvaka zvituru zvinenge zviriko zvakazvii zvakafanirwa anenge achikwanisa.
Pachine vamwe here mhuri dzevashona vasati vagadzirirwa magwaro avo ekugara mukenya?
Mhuri yemashona todaira kuti tese takwanisa kuwana magwaro.
Tichitarisa magariro amakaita, zvii zvikuru zvamungati zvanyanyoshanduka kubva pamawaniswa magwaro?
Tinodaira kuti zvinhu chanyanya kushanduka zvikuru ndezvekuti izvo pave nerusununguko rwokuti ruzhinji rwemhuri yemashona igere muno vakukwanisawo vakatangisa kuvhurawo mabhizinesi avo, nekuti vakwanisawo kuvhura maakaunts avo emumabhengi, nevamwe vari kukwanisawo kuenda kunokwereta dzimari dzekuti vavhure mabhizinesi avo nekuti vaseenze. Zvino rusununguko rwo ndo kwaratidza kuchinja zvikuru paupenyu.
Totarisa kunyaya iyoyi yesarudzo, tinomboona sarudzo munguva dzekutsvaga rutsigiro pachimboitawo zvinanamhiri zvonga nezvimwe. Zvinhu zvamuri kusanganawo nazvo here mudunhu ramugere?
Mudunhu ratigere hatisati tanetarisiro yekuti mungave nemhiri zhonga. Kazhinji kacho mhiri zhonga dzinowanzoitika mumaguta makuru anofanana neNairobi nemamwe maguta anoteera acho ndo anonyakuta mhiri zhonga. Asi mumaguta atigere aya eCentral Province kunyanyanyanya hatisati tambosangana nezvinhu zvakafanana naizvozvo kana kutosangana nenjodzi yekuti mumwe wedu akuvatswa mukati nenyaya dzakafanana naizvozvo.
Zvii zvamungataurirawo vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Chikuru ndechekuti tinotenda kunyanya kuna vapurezidendi Mnangagwa, nekuti vakagona kutitsigira nekuziva kuti tibvewo mukati medambudziko iri. Vakasvika munyika ino vakasvika vakasvikotsinhirawo kwakatenda zvikuru kuna vapurezidendi Kenyatta vemuno nebasa ravakaita rekutipawo matsamba kuti tive nerusununguko. Tinovatenda vapurezidendi vedu vaMnangagwa nebasa iroro ravakabata, vachiziva kuti vana vevhu vakabva munyika imomomo, asi zvisiri zvekuti izvo sandiropa reZimbabwe, iropa reZimbabwe, asi vakakwanisa kutsigira kuti zvinhu zvacho zvifambe nenzira yakanaka, zvedu zvakafambawo nenzira yakanaka, saka tiri kuvatenda zvikuru. Saka kana tinotaurira mhuri yeruzhinji rweZimbabwe kuti kwese nevese vanobuda kunze kwenyika, vanenge vari kunze kwenyika, tishambadze nyika yeZimbabwe. Ngatiitei kuti nyika yeZimbabwe iwe nembiri yakanaka yekuonekwa kuti vevanhu vakadzikama, vanhu vanonzwisisa.
Manga makateerera kuna vaOliver Muregerera, chizvarwa chemhuri yevashona iri muKenya, vari parunare kwakare kuKenya neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Mumitambo yatambwa nhasi, chikwata chenhabvu cheBournemouth chinotambira zvinotambirwa nechizvaro cheZimbabwe Jordan Zemura chatanga makwikwi ePremier League zvinofadza mushure mekurova chimwe chikwata chine chizvaro cheZimbabwe cheAston Villa 2-0. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Ntungamiri Nkomo.
Kuzikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 6 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamiri Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Obe intshantsho ekuloveni imidlalo yokulingisa njalo engumholi weAmakhosi Theatre uKhonti Mhlanga ubekiwe namuhla. Inhlanganiso yeFuseNet ithi uZulu wemaphandleni uthwele nzima ngendlala ngenxa yokutshabalala komnotho. Silodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leRumba elelindo kuhle Express Benda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Obe intshantsho ekuloveni imidlalo yokulingisa njalo engumkhokheli weAmakhosi Theatre uKhonti Mhlanga ungcwatshiwe namuhla. UMhlanga obhubhe ngomvulo ubekwe esigabeni seShabula eMachaya Ward eLupane lapho okulele khona abazali bakhe. Ubhubhe seleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lane 64. Abanye lupane laselizweni jikelele bakhala ngokuthi kungani uMhlanga engaphiwanga inhlonipho yeqhawe lesizwe. Sixoxele omunye obesemngcwabeni namuhla uMnumzana Vumani Ndlovu.
Uqhutshwe kahle ngendlela elenhlonipho njalo lesizotha. Bebekhona abantu abasuka endaweni ezithiyeneyo. Abelupane abasuka koBulawayo, abasuka eSozeli nabamele ingadi ezithiyeneyo. Uqhutshwe kuhle kakhulu abantu bebambisene, sebenza ngokosiko langokuhlonipha okukhulukazi kakhulu.
Lina njengabantu belupane, lingathi lilahlekelwe kanganani ngokutshona kwakhe?
Kuthe kuzwakala ukuthi ubaba uKhonti Mhlanga usedlule emhlabeni, iningi labantu belupane lihlela tho ukuthi liqhawe, liqhawe silahlekelwe, liqhawe athele lupane kuphela, athele eMathebeleland kuphela, athele eZimbabwe njalo kuphela kodwa lomhlaba nje jikelele. So abantu bahle bamnika lobo buqhawe. Kuthe kuzwakala ukuthi hathi uhulumende kamphanga lutho nje ngaphandle kokumncedisa ngendleko zokumbeka. Abantu akubamangalisanga lokho ngokubana ube ngumuntu obengachayinja efihla ngomphini kulokho akucabangayo, lalokho akunakanayo, lalokho akusolayo. Ubesola izinto ezimbi ubaba uMhlanga ezenziwa nguhulumende, ezenziwa langubani ongabe ekhokhela kuzigaba ezithize. So bekungakuthi mangalisanga ukuthi kazange wakuthiwa lobo buqhawe. Thina njengesizwe seMathebeleland kakhulu engizasikhulumela, silahlekelwe kakhulu ngumthapho olwazi, salahlekelwa kakhulu ngumthapho wamasiko, salahlekelwa kakhulu ngumuntu obecebisa kwezengqubekela phambili ezigabeni. Ilupane ilahlekelwe umkhokheli olesizotha, umkhokheli obeyifake esiqongweni esithize zikazi de Afrika eZimbabwe uzwele eZimbabwe jazi.
Umnumzana Vumani Ndlovu, ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Inhlanganiso ehlaziya umumo wendlala emhlabeni jikelele iFuseNet ithi ukuwa kwedola leZimbabwe kanye lokuthengiswa kwezinto ngedola leMelika sokubangele ukuthi indlala ihlasele ngamandla emaphandleni. Ngokunjalo ithi abantu abanengi sebephila ngokuthengisa izifuyo ukuze bathole imali. Abangelayo imali bavikwa sebethengiselana ngokutshintshana izinto okwakusenziwa endulo lapho abalezifuyo abatshintshana khona lalabo abalokudla. Sixoxele sakhamuzi sakombimba ePlumtree umnumzana Moki Ncube.
Esikubona lapha lonyaka kunzima, shiwa kunzima, indlala inengi sibili kakhulu lezulu lasilahlisa sibili kodwa okukakhulu okunye kwagcina kusilahlisa asizange sithole i-top dressing i-fertilizer lenemhlophe yikho kwasibulalayo kakhulu okokuthi kwesinye isikhathi sasizathola khonoko okuncane. Hhayi indlala mpela ibhokile abaningi mpela hhayi avele sokunzima. Sokunzima kunzima sibili okunye okumangalisayo asikwazi ukuthi njengoba sicabangela ukuthi izulu lizakuna ngabo October November December silime ukuthi kuzaze ngoba ukudla esikukhangeleke ukuthi maybe imali nekahle maybe siyaze siye kudla ngabo February March angazi ukuthi kuyaba kunini siyaba sesiphethe ngani kholapho akunzima sure.
Abezitolo khona ngapho emakhaya bakhona yini abalokhe belamukela idola leZimbabwe?
Lapha emakhaya khona lokho kuthiwa idola leZimbabwe vele kasikwazi lokukwazi vele asikhulumi ngakho ngoba umuntu avele akula umuntu obonakala kuthwele vele zitolo kabakhulumi ngakho lokho engihambile ezitolo zonke zenezangaze ngibona umuntu impela othenga ngakho njalo hayi kabakwamukeli. Ngibine nje ngibona imboni into okuthiwa ngamadola eZimbabwe ngisetown last week ngibona mpela kuphunga utshintshwana ngibona imali yakhona inengi hayi lapha ekhaya mpela hayi kakukho.
Ungathi bakhona yini asebethanyelile konke esiphaleni asebelala ngendlala?
Abaningi sibili abanye mpela vele ikati selizilalela nje eziko akusabaswa wona umlilo. Kunzima ntunga lapha eZimbabwe lapha kunzima mpela indlala emakhaya lapha kunzima othudlile nje udla kayi-1 bekusancedo kwamajodonyana kwangikhona kade kukhona alakho ngazathi kubona angazathi kumbeni indlala isihlasele kuhle kuzibolele masinya abaye manje behle bekupheke kunjalo ngoba kungalayo yona iplani ngoba kwakuke kwawabhitshana khona kwamajodonyana kodwa ke babalwa abalakho bebebalwa sibili abalakho abaningi hhaka abakwazi khonoko ngoba yinto kade ingathi iyasiza amalanganyana lansamijo manje anti amajodo akathe sivele kafiki kathe simangakutshela mebe abantu abalamajodo babili bathathu akunzima sibili asikwazi te abantwana lapha sizabaphani ntunga.
Umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Uhulumeni abadabuka eZimbabwe asebele minyaka leminyaka behlala kwele Kenya bengela maphepha bazavota okwakuqala empilweni zabo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga ePhalamende ngolwesibili ngemva kokuphiwa amaphepha obuzwe i-citizenship nguhulumende walelo lizwe. Abantu laba ngabohlobo lwesishona abahamba kwele Kenya ngevangeli ngomnyaka ka-1959 bahle bazihlalela kwele Kenya. Eminyakeni yonke le abanengi okugoqela izizukulwane zabahamba kuqala bebengela maphepha baze bawaphiwa nyakenye. aba inkulungwane bazavota ngolwesibili. Sixoxele omunye wabo unkosikazi Grace Sibanda.
Siyathaba kakhulu othathe sesithukulekile ukwenza ukuvula ibhenki kwanza ukuyavota into ade singalayo singala ma-idea kula nto yonke yonke umntu athi uzayenza nokuvula ibhizinesi athi ungasoze uvule akula nto ade uyikwanisa
luqakatheke kanganani ekini lolu khetho
qakathekile kakhulu futhi lapho ade sikhona siya yikho lokho esiyikho lapho esavela khona lathi esisokusingile
nxa lisiyavota kuyini kahle kahle esingathi ngama-issues elizaba liwakhangela
kukhona ngapho sesihambe ekuvoteni
ye ekuvoteni ngoba siyazi nxa abantu bevota abanye baya bekhangela ukuthi umnotho umi njani kule misebenzi yini into ezinjalo then basebedicide ukuthi bavotela ngalina kuyini okuqakathekileyo kini elizahamba lakho kusezinhliziyweni lisiyavota
thina siyavota ngupetoni nalomuntu esiyamkhetha edina abantu kuhle isayidi lemisebenzi isayidi lemali abantu ukudla ukuthi ngeza khona ukuthi elithise izinto kona lapho ngokwesihamba khetha sinekhona lapho
ekhaya khona eZimbabwe lisahamba yini kumbe kudala lacina ngizwa lokho elikhuluma isindebele nje
mina ngazalelwa lapha so ngukuthi uphela sakhula ngikhaya sikhuluma isindebele kodwa asisakwazi kangizwa ngiyagagaza notuhlobo soluluningi so ngupho nguzama ngikhonenza ngigagasagagasa
kuqakatheke kanganani ukuthi lilulondoloze ulimi lwesindebele khona ngapho lani
aliqakathekile ngokuthi ngavala amandebele maningi amashona lawo maningi so siyakhulumisa ishona siyakhulumisa indebele sonke
unkosikazi Grace Sibanda ngodabuka eZimbabwe oseyisizalwane sakwele Kenya siye kuhlelo lwabesifazana
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga namhlanje sixoxa lesiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change wobulawayo unkosazana Memory Ndlovu sicubungula udaba lokubhalisela ukuvota
inhlelo esiziqhubayo kubakhuthaza ontanga ukuthi bakhone ukuya register ukuba landa lapha abahlala khona nge constituency kube lamakhombi abahambisayo ukuya register efamona ngoba abanye uzathola ukuthi uyabengenelisi engelayo yona imali yokuthi agade isuka lapha ahlala khona esiya efamona so uhlelo esilalo ngelokulanda ontanga lapha abahlala khona endaweni zabo sihambe labo boyo register ukuvota yebo abantu bayabuya ngoku ngibaba kodwa nje kwesinye isikhathi njengoba ngeke ngathi ukuthi abanye uzathola ukuthi iphutha inkinga yakhaya belayo ukuthi uyabe ngela birth certificate loba isithupha engazi ukuthi kumele aqonde nga so laba abanjalo siyabasiza ukuthi bathole usizo lokubana babe lezithupha kumbe ibirth certificate labo babe lelungelo labo lokuvota lapho sizavota khona ngo-2023 khathisa njalo labangela ama-ID siyenelise ukuthi sibancedise lapho esikhona khona
abesifazana abatsha labo bakhuthele yini ukuthi bebhalisele ukuvota
yebo bakhuthele abesifazane labo bayaphathisa sibili ehlelweni lethu lolo lokuregister ukuvota kuyajabulisa kakhulu sibili hayi kancane basukumela phezulu
ungaziqamba inhlelo eliziqhubayo kahle kahle ukuthi yiziphi liqopha abebandla le-CCC kuphela kumbe likhuluma labo bonke onta
sikhuluma labo ezitaradeni abanye sibalanda endaweni lapho esazi khona ukuthi kubuthana ontanga kakhulu indawo ezinjengakubo Harden and Sly kobulawayo laphana siyazi ukuthi ontanga bayakuthanda kakhulu yikhapha abathenga khona impahla yikhapha abahlangana khona nxa besiya ezikolo kumbe sebetshayisile ezikolo kumbe bengabangane nje la kubo City Hall yikhapha esihamba khona nje silanda indawo lapho kugcwala khona ontanga abanye yibona abake abazisebenzayo uthole ukuthi ngumuntu yabezithengisela nje lo msika wakhe ethengisa amatomatisi si siyaba kuthaza labo bombana sibalande la esimtshele ukubana nqaye labanye bakhe babuye babuthani babe liqembu bese siyabaphathisa ke ukuregister ukuvota kumbe nxabula labo laba balohlupho lwezithupha kumbe ama birth certificate senza ngokunjalo lasezinkonzweni lapho siyahamba siyokhuluma ke lama youth leaders akhona le ke ezinkonzweni ukubana nxabe khona abafuna ukuphathiswa ngokuya register ukuvota ngabahambe kumbe bebakhuthaze labo khona ngale ezinkonzweni ukubana lilungelo labo ukubana bavote asikhethile ukuthi umuntu ngwebandla liphi wonke umuntu nje siyakhuthaza ukuthi umuntu wonke abe registered ukuvota siyancedisa wonke umuntu njalo okunye nje sibalanda ezitolo emalokishini ngoba siyazi ukuthi bayathanda ukuhlala emabhoku store ontanga ikwapha abakuthana khona benatha njengabantu abahlupheke kakhulu elizweni kathe sontanga bayaswela into zokwenza so sibalanda endaweni ezinjalo ukuthi sibakhuthaza ukubana betshintshe ikusasa labo ngoba nxa bona bengasukumelanga phezulu ukuza sukuma ubani ngoba kulilungele labo ngoba ikusasa lengeyethu esizama ukuyilungisisa hayo omunye umuntu
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Memory Ndlovu isiphathamandla sogatsha lwabatsha kunhlanganiso ye-Citizens Coalition for Change ngobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ikhona pha eWashington DC
Siyabonga Sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
Lingali tshona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesizalwane seZimbabwe umnumzana Abel Khumalo ohlala kwele South Africa sihlaziya udaba lokubana ukuhlukuluzwa kwabavela eZimbabwe kuthiwa kuyaqansa kubotshwa abanengi ezidaladeni abangela maphepha kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzane
Ngiyabonga ukuba sehlelweni Chris unjani
Sizwa kuthiwa umumo mubi kakhulu khona ngapho kwele South Africa kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo
Yeah Chris into eyenzakalayo ukuthi kulale igroup othwa idudula le iyahamba ema restaurant nakwezinye indawo la okunamashopu neminye imisebenzi nje behamba bekhipha abantu especially abeZimbabwe besithi kufanele babuyele kubeZimbabwe they are singling out only abantu beZimbabwe into esibone nayizolo uminister weHome Affairs esithi amaZimbabwe kufanele abuyele kubo noma kanjani vela basafuna umuntu weZimbabwe eSouth Africa
manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube la khona lokhu okwenzakalayo kungaba lezombangazo yini
ngokubona kwami inzondo nje evela ku Minister of Home Affairs since ngaba la na South Africa ngaze ngibona umuntu okukhuluma kabi every day nje my address ukukhuluma abantu beZimbabwe angazi ukuthi inembi enkulu ngoba nje anything engenzakala vele uvela aqala ukukhuluma ukuthi abantu beZimbabwe kima Zimbabwe so angazi ukuthi ngabe kubangelwa yini ukuthi abe nenzondo enkulu kanga
wona umumo wezomsebenzi unjani sizwa kuthiwa abaningi abavela eZimbabwe kabasasebenzi kuliqiniso yini lokhu njalo kuhamba njani
umumo womsebenzi mubi Chris mubi nje ngoba abantu abaningi abasebenza ema restaurant nema shop abasasebenzi bangenela abantu bedudula babakhipha imisebenzi nakuhlangothi lwama-trucks ama-drivers amaningi amanye amakhampani amaningi ngale edebhena onwangalaba ama-indians ngibone ngathi asevalile amanye amakhampani asemisile abanye abasebenzi ngoba bebuye eZimbabwe ngoba bayavala ama freeway lapha besithi abafuna abantu beZimbabwe. So manje bathi bayafuna ukungena ku security industry ngoba yena amaZimbabwe amaningi. So amaZimbabwe amaningi akuma restaurants nezitolo nakum security industry. So sebeqedile ngezitolo manje bangena kuphi? Ema restaurant la ku security industry ngale ma trucking vele abantu abaningi bamiswe imisebenzi. So hayi kubi Chris, kubi angazi ngoba nendaba yethu yama ZEP le ama permits bayipostponile i-High Court izophindinge namhla ka 5, 6, 7 October. So angazi outcome yakhona ukuthi izoba kucele liphi. Kodwa yena u-Minister of Home Affairs wayeshilo wathi mabe babeyiluzile i-case bazolandela okuyabe kushiwo i-High Court. So silindile kodwa kuselathemba nje sesiqala ukuzibopha impahla zethu sithumele ekhaya kwenzela ukuthi nje ma ifika uDisemba singenalutho la ngoba nabo bayasonga la abantu bathi come January kuzobe kufiwa.
Okwakugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa abalaleli, ngibonga ngethuba engiliphiweyo ngu-Chris Gane ne-Studio 7 ngisithi asisebenzeleni ekhaya kubi la siboneni ukuthi kusiyofika uDisemba sesithethe zonke into zethu sasihambisa ekhaya ngoba kunathemba lapha nesimo somnotho salapha eSouth Africa sithembisa. Akusenalutho lapha eSouth Africa. Ngiyabonga.
Lo ke ngumnumzana Abel Khumalo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeChibuku Super Cup edlalwe namuhla. ZPC Kariba 4 Bulawayo City 1. Umdlalo wehlukaniswe ama penalties. Iwawa yona ishaye iCranbourne Bullets nge 8-7 okungumdlalo lawo ongene kuma penalties. ZPC Kariba le Wawa esezingenile ku first round yalinkezo. Sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lelindokuhle Express Band liphethe idlalate lalo elitsha elilesihloko esithi Indla Beyiphika. Lateleli lilengoma ezisishiyanga lombili. Nango umholi weqembu uLawrence Sanonoza Moyo.
Ngokuzalwa ngidabuka ePlumtree esigabeni saseKhalanyoni. Iqembu lethu lisungulwe eminyakeni ka-2012 kodwa size sayenelisa ukuthi sikhiphe idlalade lethu lokuqala eminyakeni ka-2019. Idlalade libizwa ngoChinamba Budziwa. Kwathi ke eminyakeni ka-2020 savela njalo ngoDihole. Kwathi ke ngomnyakeni ka-2021 savela njalo ngoNdlabe Iphika.
Ingoma ezikuleli dlalante zigoqela ethi ngiyamukeleni midzimo yangu unolila kanye lethi amaqhawe.
Oh,
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bakhululekile ke ukuthi baxhumane nathi kunombolo ezilandelayo 078-084-9045 khona enye njalo 0655-622-998 cela lisebenzise ikhodi yase South Africa. Kati ke siyatholakala njalo emakhasini alandelayo kuFacebook, uyangena usearche Lindokuhle Express Band. Siyatholakala njalo nakuWhatsApp uma ngabe ufisa ukuzohlanganela lati ukhululekile ungaWhatsApp kuzona lezi nombolo esiqeda ukuzidlulisa. Siyatholakala njalo nakuYouTube.
Abalandeli ubatshiyela waphamazwe
siliqembo iLindokuhle Express Band, sikhululekile kakhulu. Ma ngabe unomshado sikhona for ukuzonandisa, kwenzeka uvula indlu, uvula isitolo, uvula umuzi, konke nje ungabe kudinga umdanso, iqembo likhona. Uyasithola kunombolo 078-084-9045. Ngiyabonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uLawrence Anonoza Moyo leqembu lakhe leLindokuhle Express Band ngale.
Wekateli unya opasi fano kasele pambili kasele mnuva sijabulisa abantu ngengoma.
Lindokuhle Express Band behlabela ke kamnandi lapho bese egqibela uhlelo lwethu. Kodwa singake hlukani sikhangele imbiko elilobe ekhasini lethu leFacebook. Lina abalaleli likhuluma ngokutshona kukababa uKhonti Mhlanga silo Isabel Mlilo uthi wena rest in peace qhawe. Gulobani ke laphana pisa spanda uthi wena our Matabeleland will never be the same again. Ntombi kayise ngwenya ithini Ntombi uthi wena rest in peace qhawe. Kuzoba lo majeki Ncube Chuma elaye uthi rest in hero lala ngokuthula qhawe lesizwe. Athenjiwe Gumbo uthi wena lala ngoxolo qhawe. Then kuzoba lo Zandile Sibindi uthi yena lala ngokuthula Mhlanga uqedile owakho umsebenzi. Kuzoba lo bani ke laphana silo Gladisa Toy Mazibuko uthi wena sleep well my big brother, well we are proud of your good work you did in our country Zimbabwe. Lala kahle enkosini. Hayi liyabezwa ke abaningi bayakhuluma lapho bathi hayi ubaba uKhonti Mhlanga ube liqhawe lamampela. Unqatshiwe ke lamhlanje kibo elupane lathi ku Studio 7 sithayi makalale ngokuthula. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inhlanganiso yeFusenet ithi uZulu wemaphandleni uthwele nzima ngendlala ngenxa yokuthabalala komnotho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili nkomo. Kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.